chokwadi tiri kutengesa maastens ari mumangwanani vari Pretoria West. Maastens edu aya ari ma 200 square meters achiita 15,000 rands, ma 400 square meters achiita 30,000 rands. Panenge pasina registration fee ipapo. Maastens ese aya ane ma title deeds atinoti iwo ma undivided shares. Inenge iri a 12 hectare farm yatakatenderwa kuti tikwanise kuita subdivide into residential stands. The property falls under Act 7 of 1974 of Agriculture Act. Anotendwa kuti maite subdivided munyika yeSouth Africa. Saka mastands edu ese wayo tinenge tine mvura, magets nemigwagwa. Munhu wega wega anenge achiwana a title deed yake yaanenge achiwana pastand yake yaatenga.
Chii chakaita kuti munge muchipinda munyaya dzekutengesa nzvimbo dzekugara muSouth Africa?
Kutengesa ndagara ndimunhu anofarira zvangu kutaura. Ipashonewo iri mandiri yekutengesa, so ndine murungu wandakasangana naye tikashandidzana mukutengesa ndichimubatsira kuadvertisa. Ndinofarira zvokuadvertisa izvo. Takatanga tichitengesa ari maprize nemaplots.
Zvii zvinodiwa kuti munhu anga achikwanisawo kunge achiwana stand kana kuti anga achiqualifya kuti anga achitenga stand idzi?
Mutemo wemuSouth Africa unotendera chero chizvarwa chenyika ipi zvayo kuti chigone kutenga imba kana kutenga stand, any property, as long munhu iyeye ane birth certificate remunyika yaanobva, munhu iyeye ane chitupa chenyika yaanobva, kana kuti munhu iyeye ane passport iri valid paapinda munyika yeSouth Africa anotenderwa kuti agone kutenga property. Unogona kutenga maproperties aya imi musingatogari munyika imomo, motor register neoffice deeds zvinotenderwa izvozvo. Constitution yavo inotendera, vane constitution yakanaka chaizvo. Unotouya uchitoinvesta wotenga imba yako for your family wherever you want to buy, kana plot kana plot, munobvumirwa.
Kunze kwenyaya dzekutengesa pekugara, mune zvimwe zvamunoita here muSouth Africa?
Ndiri mumanufacturing industry. Ndinoita madetergents and all cleaning materials, mining chemicals. Ndinosupply ma raw materials kuZimbabwe. Ndinosupply ma raw materials iwayo nema products angu locally muno muSouth Africa. Ndinoita futi zvefinologistics nevamwe vanoshanda navo vari mufineral kambani inonzi kuti to rest yatinoshandidzana yangu ichinzo picnic logistics minerals. Tinoripatriate mabodies tichiendesa kuLesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Ndose zvimwe zvatinoita izvozvo.
Zvose zvamuri kuita zviri kutambirwa sei muSouth Africa?
Yeah, you know, kuve mupoteri kazhinji kana kugara nyika isiri yako is a bit different. Mitemo yavayo muSouth Africa yakanaka. Unozongoita uchareinja apo neapo necommunity, asi vamwe community inozvitambira zvakanyanya because tine mamwe maprojects akaitete sobatsiridzo maclinics like nana Pretoria West momo totoro nemaclinics akaitewo zvamakuenda tichinobatsirawo tichivapo zvatokwanisa kuvapa kuti vagone kufambira zvinhu zvavo zvichienda kumberi. Mastands we had a problem yekuti akatomboita community chiti sei munhu ari kutengesa land kunohwa airi kuiwana sei land iyoyo. Vanenge vasinawo ruzivo rwokuziva kuti aiwa kune land inotenderwa nehurumende yavo kutengeswa. Asa haungotendera ka kungotengesa. It's a different issue yakasiyana nenyika yedu yekuti maChina anogona kuuya zvavoita zvavanoita vachishungurudza vanhu vachingovasiya vakadaro as community kana kuti government yedu yotovasiya. Kunoku community is very 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 powerful. Immediately when a foreigner comes in kuti ndikuita chakati they'll come. Vanoda kutoziva kuti wachiita sei isusu tisipo. Community inotori neshee zvakatofanana nekuti mamines vari kumaina vaya mumaconstituency yedu vayavaya. Community inotouya ichiedza construction onto demand or percentage yavo yecommunity, madzishi avo, community leadership yavo vanenge vane macommunity leadership. Saka zvakasiyana muno it's a challenge. Munotogara pasi motonzwanana necommunity because they also want to benefit a piece of the cake. Ndomamira zvakaita kunoku.
Munotengesera zvizvarwa zveZimbabwe chete here kana kuti munotengesera chero vanenge vauya vachida mishonga nekunge vachidawo zvakare pekuvakira?
Aiwa kwete, vakandimire. Tinototengesera munhu wese. It's either ma citizens in South Africa, it's either ma foreign based citizens. Tinotengesera munhu wese. It's an open market. It's an open market. Tinopa kumunhu wese auya ane mari yake, ane zvikwanisiro zvake, ane mapepa weki yake yakaperera. tinotengeswa vanhu vese.
Mava nenguva yakadii muchiita basa rekutengesa pekugara here uye magaro muSouth Africa kwenguva yakadii?
Iya, ndakapinda muSouth Africa 2008 in August. Ma properties ndane 3 years ndirimo ma properties iwayo. We started in ma farms and plots ndobatazo tanga yemari residential stand recently. Potakaona kuti vanhu vari kuda dzimba muno muSouth Africa zvakanyanya. Asi pane kuine risk yekuti nzvimbo yavapinda is either haina kurealizwa kuti inge ichitengeserwa dzimba. So we decided no, with my business partner, ngati kwanise kuita kuti vanhu vawane ma title deeds, vaone musha wekuti ukafa. You know, you can build a house once in life. Kana wakwanisa kuatendwa mukana iwoyo namwari wako, watengwa imba imwe chete ndiyoyo. Saka tenge isina paperwork zvakuda kuti vana vari kuvasiya vasina pekugara. Ndo imwe security yatinotanga tatarisa iyi yakaita kuti tikwanise kuya into this project iyoyi. Saka tiri kupusha zviri kufamba hazvo.